ndikeshotoza kangobvira pakuti pane vamwe munongozivawo mahaters nevamwe vanenge vachitaura kuti haya akete akutitsvaga hake saka ndotaka kangobva ikakwa kangotega ichimboimba
makazvitanga riini zvekurova mimhanzi
kuzvenyatsorekodha zvangu chaizvo chaizvo ndakatanga 2021
ndizvozvo kupindana kwemazuva veukama mhuri baba varipo ndonzwa vanokubatsira iwo vaikutsigirai sei muchitanga kuti ndakuitawo zvemumhanzi izvi
ingando vakatonditsigira 100% vanosapota zvisingatomboiiaamufunge
ndichiri mwana vabereki ndokuenda
koveruzhinji vari kutambirawo sei mimhanzi yamuri kurova
ndikubva kufara zvisingatomboite ndinotenda mwari vari kutambira mhanzi yangu zvinotoshamisa chai iri kutambirwa zvakanyanyisa
saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastiri yenyu iyoiyi
kungoti matambudziko avo haazoshayikwe apo neapo zvokuti pane vamwe vanokwanisa kupfutsai and they don't fulfill mapromises avo koitawo vamwewo ivo vatanga tichitotaurawo mahaters kuti anongoti apa wapedza kurekodha kuti apa hapana zvamuri kuita madii machinja maita so havazoshayikwa vanhu vakadaro but otherwise so far nesapoti yemurume wangu madisadvantages mashoma shoko
vanoda kunzwawo mimhanzi yenyu vamwe vasati vaziva kuti munowanikwa kupi vanoiwana kupi
mhanzi changu iri pamaplatforms ese payoutube pacd
mwari makaita zvenyu taikuudziswa uku kana kuchikoro nokuverenga mabhuku asi tiri kwanji ingatiri wadi tikeretatata sisina budi mwari makaita zvenyu
Spotify, Facebook, which I have a page and into some music. Any place, anongosecha Chantel Stone.
Totuo kana kuine vakateerera. Vanofamba vachinakidzwa nemimhanzi yenyu mashoko amunoda kuvapawo ndeyekuti kudii.
Mashoko andoda kuvasiya ndeyekuti never give up. Usaita give up nemadzidzi. Zvinoita chete no matter what. Mwari pakati unotosvika, unosvika nyangwe vanhu vakatraya kukurwisa.
Sehoza Friday kudai hatingonyarari tofanha kubuda nemutsindo. Torova kadhanzi kesvoto here?
Rova ikadhanzi kesvoto.
Naiwe muroi, iwe mwana watia borosi, muchenda warima kushiba moyo kunge dzito. Naiwe muroi, iwe mwana watia borosi, mukunda warima kuuma moyo kunge dombo. Seko kufundu mwara, seko usina kana ana, kodo neruvengo chuchakukandira mgomba. Seko kufundu mwara, seko usina kana ana, kodo neruvengo chuchakukandira mgomba. Renyu irobodo, kukura kunge bonzo, napisa kunge hondo, nato uyajune choto. Renyu irobodo, kukura kunge bonzo, napisa kunge hondo, nato uyajune choto. Imosha here kubudirira kubatawo zvinopenya penya pandaitambura inga ndiwe waindiseka Imosha here kubudirira kubatawo zvinopenya penya pandaitambura inga ndiwe waindiseka Kuita kuchunguluka moyo kupindimara kusindimara hanzi dai afa Kuita kushungurudzira ari kubarirei amukirei dai afa Zunguza zunguza kakata kushika wati shoshosho kushoto nini Nebudirira usingade Ini indika zunguza zunguza kakata kushika wati shoshosho kushoto nini Usingade Chaga, koni kasaita dambudziko racho muchaita sei? Panzi akaita problemo. Achati chaga, koni kasaita dambudziko racho muchaita sei? Okay, fine. Jumbo tindaita problemo. dikatsvaka vamwe vazimi muchaita sei okay fine tomboti ndaita problem dikatsvaka vamwe vazimi muchaita sei sei une mayo unenge tito
Chantel, test that your face. Hey, Katanzi, guess what?